Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 muchino hoyi vanoti kuendeswa kwegwaro renyunyuto kudare repamusoro reConstitutional Court kwakaitwa neMDC Alliance ikodzero yechizvarwa chose munyika. Mumwe mugari wemumusha weveruzhinji wechikono hono muchino hoyi vatendai mushonga vanoti uyo achaonekwa nematare kuti ndiye akakunda anofanirwa kugadzwa pasina kumwe kunyunyuta.
I think whoever anobuda ipapa achinzi a winner in a court will be put the file now name decide as a safari and will expect my elections.
Vamushonga vanoti gwaro renyunyuto reMDC Alliance rave mumatare rakanaka sezvo richiratidza kuti munyika mune utongi hwejekerere.
For the good year democracy, and it's okay kuti kana munhu ari asiri kufara to process no for us kuitwa, and it a winner. That's good for you. From the courts, I think it only shows good democracy.
Mumwe mugari wekukaroi vaTrevor Chiwanga vanoti vanhu havachina chivimbo nematare edzimhosva kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kutarisira kunaka kwezvinhu zvisinei nekuti ndiani akunda nekuda kweutongi hwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
At the moment, when we are compromised, but they are not sure. But even if it is going to succeed, and is it going to be accepted in the judiciary? You understand what I'm saying?
Vachiwanga vanoti vakawanda vari kumamisha vari kuda kuti vamunangagwa vagadzwe semutungamiri wenyika ukuwo vari mumadhorobha vachitidai tsamba yenyunyuto yabudirira kuitira kuti vaNelson Chamisa vagadzwe semutungamiri wenyika kuitira kuti nyaya dzezveupfumi dzigadzirisike.
Saka this mixed feeling, it is dividing the community. You can't go and say the petini redman right alguruze vakapiwa my inputs a command family. They will never accept that. They would rather have that continue. Vanhu vebeni munoziva tiri exposed to technology kuti ngaisaiti hazvisi kuita futi. Saka tine balance ye community iri torn apart. And that polarization ka inoda kutoti whoever wins ka anofanira kuti aite agree. That's why tona mwana kuti vakanikina. Vanoti vanhu vari kuvhotera zano remabalance. Because vanhu kupi kumusha. Because vanhu vasingazivi zviri kuitika every day.
Asi mumwe mugari vaClifford Kupeko vanoti ivo nevamwe vavo vari kurwadziwa nekupikisa kweMDC Alliance kwave kumisa kugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. VaKupeko vashoropodza kununuka kuenda kumatare kwakaitwa nemagweta avachamisa vachiti mucherechedzo wekuti havana hanya nenyika yavo.
Zvasingafaniri kuvatorera nguva yakarebesa kuti vazoisa muchinguva chidikidiki chokupedzisira chezuva rokupedzisira nemahours okupedzisira ndo ava kuenda kunoisa. Ndinodavira kuti vanhu vese vaitsamwa nokuti vaikufunga kuti ava vanhu ava vasi kutitora kukoshesa nyika, kufamba kwenyika, nokuti nyika inofanira kunge ichifamba musoro mekunge anenge asarohwa ari mutungamiri wenyika achiisa makurukota ake hurumende ichitanga kufamba. Saka vanhu ava vasi kukoshesa kwandiri.
Dare reConstitutional Court rinofanirwa kupa mutongo waro mukati memazuva 14. Panyaya iri mudare pane zvinhu zvitatu zvinofanirwa kuitwa nedare iri. Chokutanga, rinofanirwa kuona umbo hwaiswa pamberi paro neMDC Alliance uye rikagutsikana kuti umbo uhu hwakawandisa uye hunotsigira kuti vachamisa vakadiridzirwa, rinogona kuti vachamisa ndivo vakasarudzwa zviri pamutemo kana kuti rinogona kuti sarudzo iyi idzokororwe. Kana dare rikatadza kugutswa neumbo hwarapiwa, dare iri rinopa mutongo wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda. Mutongo weConstitutional Court haupikiswe uye anenge anzi ndiye akunda anofanirwa kugadzwa semutungamiri wenyika mukati memaawa 40. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.